mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichinyapararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano rePlatform for Youth and Community Development rinoti vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClarice Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita 10 zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuchinyamukwakwa wagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Gakavare muganhu kuchinyamukwakwa rasvika pasina kumira zvakanaka. Tingati masecurity guards ekambani yeGreen Fuel vauya kuchinyamukwakwa vakapakatira pfuti pamwe nembwa vachimhanyisa vagari nyaya iripo ndekuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvevamwe vagari zvairimirwa pasi mapurisa nembwa zvanga zvichiita kuchengetedza kuti pasaita kurwisa kwenharaunda nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika saka kambani iyi yakazvipirawo kurwisana nevagari uko vagari vakazvipirawo kurwisana nekambani saka ranga risiri zuva rakanaka kana kuti makwikwi aya atora nguva vanhu vachimhanyisana
pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko
kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo tingada kuti vazhinji vazive kuti varimi vekuchinyamukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda zvinosanganisira donje chibage nehuninga unozivikanwa nekuti sesame
saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvingave zvino uwandu hwakadii
pari zvino tingati mahectars arimirwa pasi angangosvika kuma10 hectars izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana asi iyo kambani ikuda kuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi tine misha dzinosvika kuma4 dzevanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo asi tichange tichizokupai zvakanyatsokwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi
hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori
pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika asi chinonesa panyaya yegakava nechekuti zvinofungwa necommunity zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa tinongotaura nezvazvo zvimwe zvacho pano pastudio 7 tinga chatove nemakore 10 tichitaura asi chinonesa nechekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda community vachitaura nevagari vanozviidentifya segreenfield asi maakutaura navo vobva vati zvatinga zvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashandi pano nepapo vanozodzokazve voti isusu awa tiri local authority mobvunzisa kuti mutosvika pakuti aiwa apa ndichakwani nekuti zvapurezidendi pano nepapo vanouya vakamirira purezidendi pane pavanoti aiwa hatizvikwanisi saka tirikuona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa patasvika apa hapadi kuti kambani iti tinopedzerana vagari votiwo tinopedzerana nekuti tiri munyika ine mitemo tiri munyika inoshandisa bembero remutemo
avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaclaris maduku vari parunhare kuchipinge najonga kandemiri westudio 7 mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaprecious shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuro yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika mamiriyoni 2 nezviuru 500 vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yokushandisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba
muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji pakabuda zvinhu zvakati wandei chekutanga pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya2014 zvizhinji zvacho hazvina kuitwa implement chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura malikages ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa mvura ikayedzera kusvika kuvagari ngekuti iko zvino vagari vazhinji havasiri kuwana mvura chimwe zvechakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune wanogadzira mutemo atingati ma policy makers ne wanoita mabasa acho kuri kushaikwa hutungamiri
muonorerei
kuri kushaikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maprojekti akaita sana kunzvi dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kumaeastern suburbs emuguta reHarare ngekuti mvura yekukunzvi dam haina kuwanda
ingave yakawanda zvakadii
inotarisirwa kuti inogona kuve 250 megaliters. Iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuro zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters, asi zviwakwa zvesiti of Harare zvemoton Jeffrey neprince Edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800%, zvinosvika pa 714 megaliters per day. Izvi zvinoita kuti pave nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura. Saka kunzvi dhemu ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neLake Chiwero.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano. Iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda. Takadesa mamita kuSunningdale, takaisa mamita kuGlenview, takaisa mamita kumabvuku Tafara, tirikuisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika. KuAshdown Park tirikuisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita.
Sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino?
Mamita mazhinji anga akafa asingashandi, uyezve kwese kune pombi dzakaputika tiri kugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika. Mashoko avari kutaura aya mashoko einfomesheni yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita, izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasikirwa nemvura yakati wandei.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvinhu pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata.
Mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa. Zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii, nekuti zvinogona kusimudza mheremhere nezveweza, nekuti vaZuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika.
Muzvinafundo paNorthwest University vaCoaster Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavaZuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika.
Ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avaZuma achienda kumba kwavo vachiridza pfuu futi vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo. Sezvatinoziva kuti varamaposa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvo vakaita muma1990s. Nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University, Dr. Blessing Makwembane, vati South Africa ine bumbiro remutemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachigaro. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga havati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuori, kupedza huori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri, nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvinirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Churches are in Southern Africa region. Imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland. Inovando inochibatsira kuti tinzwisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafara zvikuru vakawana rutsigiro kubva kumakereke ari muregion, kuvabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo nezve zvataizwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kubudikidza nemapetitions anga aisiwa kumadunhu. Chiri kukumbirwa nemakereke kuSwaziland chekutanga nechokuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira, mavari kushandisa masimba akanyanyisa. Vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa rawo masoja azokere kwa wanofanira kungevari kukamba zavo chepiri inyaya kuti vari kuti zvichemo zvanga zvichitaugwa nevanhu kumatunhu avo asati zvagadzikwa zvekuti vanodawo kunge vachisarudza vatungamiri vavo sezvinongoita dzimwe nyika dzemusadhaki uyezve vanoda kuti utongi hweumambo huonekwe kuti hungazvidzana sei neutongi hwemazuva ano hwejekerere hwedhemokrasi.
Munofunga kuti tsamba iyoyo yamakatumira kusadhiki inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari muEswatini?
Chinotsvakwa ndechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokuEswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo, nokuti sadhaki ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti sadhaki inofanira kuti iratidze kuti zviri kuitika kuEswatini hazvifambirani nesingwisingwi yesadhaki yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kusadhiki pamusoro petsamba yenyuyo?
Hongu vatipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu tanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com rinoti vakambo vekomanda weZipra vaAbraham Dumezweni Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya mushure mokurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa Recorrectional Services Department rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndadiko pastegi yapo ndinganzi gwerazi mamondoro tatambura zanukuyeve yatinzi kuisa vari kutishungurudza kazi nezvekunzi zvibage kujembi munhu pamusha ngaendese masaga mairi ndokutava nefetiraizi taanzwa tatambura. Tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Magadiko Studio 7 ndini wenyu the great Pasho. Ndine chiitiko mhani chandoda kutaura nhasi chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism. Ndiona chinimwe chiri kutitadzisa kufamba zvakanaka especially makuseni pa news dzemakuseni apa padzechindebele apa ndoona kuti hapana zuva rimwe kana wandiro jambika pasina kutaurwa zvemashona mandebele nyaya dzacho unotoona kuti kana ZANU-PF yacho tinoikunda sei pakadai ipapa. Ndione neimwe nyaya yekusabatana chaiko chaiko muZimbabwe mapati hobho hobho akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANU-PF. Aiwa mhuri yeZimbabwe iri kutambura iri kutambura, dai tangokwanisa tangoita pati imwe tabvisa ZANU-PF tozosara torwawo tega zviri nani. Ya bodzimwe nyaya aishi zvanyanyisa. Aiwa ZANU vanenge vachitofara kana zvinhu zvakamira mamiri azvinenge zvichingoitika seizvozvizvi.
Manheru manheru akanaka mhuri yeZimbabwe nemuStudio 7. Ini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa kunyanyanyai kuna naBoira. Vanhu ava handifungi kuti pfungwa dzavo dzakanyasa kuiti hwerwero bhikozi izvozvizvi vanongotanga kutambura vachitambudzika majmb aya haatombosvikiko. Asi kana takuda kunosvika mumaelection kuti tivhote kudai vanobva vapuwa matisheti asina kana nebasa rese. Haunzi chikafu haunzi mari, anotokupa imwe nhamo pamusoro penhamo. Asi kana ndakuvhota kuda kunzwa kuti pachikomopo pachikomopo ndoda kuti vanhu vakaita seMBC avoka vakwanisa vambonyasa kutsanangurira vanhu vekumusha uko kumaruwa kumareseva kuti chii inonzi president wakamira sei.
vanzwisisi kwete kungoramba nekuti pachikomopo nhamo icho arova 5 years dzapera achingorwa nenhamo saka the president of the people yakakwanisa kumboita marara achibatsira anhu ekumaruva kuti vaafunge vaone zviri kuenda nyika
pastudio apo makadii mese ndokukwazisai nemukwaro ndokudai mese tichitenda nenhau dzemunotipa dzechokwadi ndiri kuti inini masoko angu inini pane sezvinoitika muzimbabwe zvese zvakanaka zvakaipa zvakaita sei hapana chendinonyanya kushora zvangu but hurumende iripo yezanup f hurumende dai yange imwe yabva izo vandokupa vasinzi maovheti ese aya anachimbwido vese vaitambura kubva kare kwese vaita sekuvape mari sevada uchivapa nhasi zvimari tgs futi zvimari zvacho ivo vanodye mayusa vanotengesa nezvava nemaus dollar vichitengesa nemari inoshanda but vada kupe zvimari tgs vanhu vakarwire rusununguko asonoona chereiwo maovheti acho vachinyasapota zanopf yacho nemasoja vachimire nevanhu aoka ameno zvakafanana zanopf emerson munangagwa ngaabve pachituro nekabhiji yake pambopinda uchamisa fulstop
makadiko vashamarari vestudio 7 nyika yese ndinoda kungotaurawo maererano nezvezimbabwe mukatora $50 yakabuda nezuro iyi mugotora $20 mugoisa $10 mugoisa $5 mugoisa $2 mari idzodzo dziri dzemanotsi kudaro dzemapepa hadzikwani kana chingwa nawani hadzi kutombokwani one loaf of bread zvinenge zvichirevei kuriga maelections kuri easy asi kuriga economy hamanyepo chaivo zimbabwe inoda munhu akafanana nanelson chamisa kunge sanelson chamisa panyanga munoona zvinhu zvichifamba zvakanaka zvese vanhu vezimbabwe vatambura zvakuda mutungamiriri wechidiki nelson chamisa
masikati pastudio 7 apo makadiko vana mukomata nonoka nevamwe vose vashamarari vestudio 7 nevatsigiri vestudio 7 vateri vestudio 7 ndokwazisai mose unondi james chigona kubva kugokwe vedu wei nichichemo changu nechekotoni kotoni yatakarima takangounganidza mabheru pamakambani hatina kana mari atati tapuwa kana zvisendi zvazvo tongofa nenzara izvezvi kotoni tinayo hatina kana mari yekuti gode kutengavo chero shuga kana kutengavo hako chero flawa yekuti dlevo pamba asi takarima vedu we zvononyadzisa kuti uti ndiri murimi wekotoni vakaitawo madhiri avo vakarima mbanje vadori nani izvezvi vari kudya mari yavo yakanaka yembanje zvino muno gokwe tafa nenzara vedu we chibage chiripo chakanaka chaizvo kotoni takarimavo tikaita gori nani asi hapana kwatiri kutengesa kotoni yachona ndiisiyevo chichemo ichi kuhurumende vedu veni nda kukwazisa zvekare vana vese venew paradise vanopinda sangano renew paradise pamutitema apo masakadza nekuzhombe vese ndinokwazisai mbira jesu kristu chiti aleluya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti nyika yavo haichakwanisi kuramba ichirwa hondo muafghanistan vachiti america yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero veal qaeda uye kutsvaga nekubata osama bin laden vabiden vanoti hurumende yeafghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo vanoti mauto ose eamerica achange abuda muafghanistan musi wa31 nyamavhuvhu august gore rino vachiti kubuda kwemauto eamerica kubva muafghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto vabiden vanoti america haina kupinda muafghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore america yakapinda muafghanistan muna 2001 zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo muafghanistan sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.